Ni ngudze sangano iri dziri kupomera mhuri dzeZimbabwe, Lesotho neMozambique. Mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa, kuparadza mhosva pamwe nekusvipisa madhorobha emuSouth Africa, uyewo riri kukurudzira kuti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vanofanira kudzokera kunyika dzavo. Zvimwe zvinyunyuto zvesangano iri zvinosanganisira kurudziro yekuti vose vari muupoteri neavo vachiri kutsvaga upoteri munyika yeSouth Africa vaiswe mumakamba. Mutauriri wesangano iri vaMario Khumalo vaudza Studio 7 kuti vamwe vanhu vekunze vanoba kuuraya vanhu pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika.
They kill children, they traffic young girls for sex, they rape, they commit identity theft, they sabotage infrastructure.
Vanhu vekunze vari kuita umhondi kubata zvibharo uyewo vanokanganisa upfumi hwenyika, asi havasi vose vanouya munyika yedu vane tsika iyi. Tinoda vanhu vane hunhu hwakanaka, asi vose vakaipa ndavadzoserwe kunyika kwavo.
Chiitiko ichi chasiya vagari vemuSouth Africa vanobva kunyika idzi vasina matemukanwa, kusanganisira chimwe chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita, icho chaudza Studio 7 kuti chave nemakore 15 chichigara muSouth Africa.
Zviri kuitwa nebato iri hazvina kana kutombonaka. Inini ndava nemakore 15 ndichigara muno muSouth Africa. Mhuri yangu kuti ndiichengete ndinotoichengeta ndiri muno, saka izvi zvavari kutaura zvekuti tidzokere kunyika kwedu hazvisi right.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vaudza Studio 7 kuti muitiro wesangano iri ndewekuda kudyara ruvengo.
Iri grupu rakaiput South Africa First rinongova grupu rinongova nezenofobia. Hapana chimwe chinhu chinotsanangura ruvengo neukasha hwavari kuratidza, asi zvinhu zvisina kururama kuti vaite.
VaShumba vaendera mberi nekushora hurumende yeSouth Africa nekushaya hanya kwayo nechiitiko chakadai, vakati izvi zvinowanzokuitika kana nyika iyi yave kuda kuenda kusarudzo.
Hapana chavanoita kusunga vanhu ava, plus vari kutozviitira maelections kana sarudzo dziri kuuya idzi.
Vaenderera mberi vachiti kana South Africa ichitadza kugadzirisa dambudziko iri, masangano akaita seSADC neAfrican Union ndiwo anofanira kuzeya kana kugadzirisa nyaya iyi.
Nyaya dzinotadziwa kugadzirisiwa nenyika dzinofanira kugadzirisiwa namasubregional kana kuti maregional organization akaita sana African Union nana SADC, asi vanoti betraya masangano iwayo, hapana chavanoita kubatsira. Vanoda kumirira kana ropa rava kuteuka vanhu vavakukuvara kana kuti vachifa.
Studio haina kuwana mhinduro kubva kumutauriri webazi rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa, sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Hazvizivikani kuti South Africa ine zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvingani, asi zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu. Zvizvarwa izvi zviri munyika yeSouth Africa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe neupfumi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muPretoria, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.